Zvakakosha zvikuru kuti zvakaitika muZimbabwe musi wemugove rakubulawayo paRally ZANUPF zvebhambo rakaputika muWhitefield Stadium. Inyaya yekuti izvozvo zvazvisingaoneki muZimbabwe. Takapedzisira kuzwa zvinhu zvakadaro nguva yekukura hunde. And mukatarisawo nyaya dzaana terrorism nechi dzakawandira kwaana Kenya, East Africa nekwaana Nigeria. Saka Southern Africa chinhu chekutanga munguva yakarebesa kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Saka ndosaka vana UN nana African Union vachipa mastatements iwavo. Asi statement yabva kumukuru weUN dai yanga yaenda enderera kumberi ichitaura kuti iterrorism. Nekuti terrorism kazhinji kurwisana kwakadaro kana kuti kuda kukwadza vanhu vakawanda nenyaya yezvematongerwo enyika kana mamwe mabhilisi akaita ezvechitendero nezvakadaro. Dai vanga vaendesa mberi vachizoita madimands akawanda kuti tinoda free and fair elections. Nekuti vanhu vane access kuzvombo zvakadaro mabhambo kuZimbabwe vanodzikanwa. And vakazhinji kacho vanhu vanenge vakarerekera kugovernment, kuhurumende neiyo ZANUPF nekuti opposition haina zvakadaro. Zvakanaka kuti Inspector General waita nyaya iyoyo kunze. Asi dai vanga vaenderera mberi vachinyatsoku pao madimands kune hurumende yeZimbabwe.
Asi nemamiriro akaita zvinhu aya tiri kuona hedu vari kukwikwidza musarudzedzi vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro, mungati mungakwanisika here kuti muitwe sarudzo muZimbabwe nemamiriro azvakaita?
Ndofunga sarudzo muZimbabwe mafambira atachiita dzazvichiratidzika kuti ngadzichaendeka zvakanaka. Asi kana zvaakuita zvekubhomba izvi, panenge paakuzoita sekange pane vanhu vane kuronga vari kubika zvimwe zvinhuwo zviri pasi zvekuti sarudzedzo dzisaitike. Ndinoshuvira kuti zvakaitika muWhitefield Stadium ndo zvega izvozvo, hakuna zvimwe zvichaitika. But pakaitika futi zvimwe zvakada kudaro kana pakabhombwa futi vanhu, ndofunga vanhu vanenge vada kuzoenda iyaya inonzi state of emergency kuti haakupostpona maelections. Pamwe vanozoti ngatimbotaurirana toita transitional government kusvika maconditions emaelections azoita. Izvozvo zvinogona kuvhiringa. Ndingoshuvira kudai zvaitika izvozvo, chiri chiitiko chimwe, zvoperera ipapo vanhu voenda kusarudzo. Saka zviri possible kuti sarudzo dzinoenderera mberi. Asi zvimwe zviitiko zvakadaro zvikaitika, pamwe vanhu vanenge vakuzotarisa kuti aiwa, pamwe sarudzo dzacho ngadzimbomiswa.
Vamwewo ndo vane pfungwa dzekuti vasaonge medenyi vanopikisa. Vose vari kukwikwidza musarudzedzi vachengetedzwa nemapurisa kana vasori. Inenge iri pfungwa yakanaka here?
Iyoyo manje ndo pfungwa yakanaka. Ndoziva kuti zvangu vasori vanonetsa panyaya yevanokwikwidza kuti vanenge vaakutora information. Vanenge vaivo vaakubika kuti vanokwikwidza vadyiwe kana kuita sei. Asi zviripo pamutemo manje wazuru ndezvekuti one wemapresidential candidates wa 23 akafa kana akawana chaanowana, sarudzo inobva yadzimwa yotangiswa. Sazvo zvakanaka kuti sehurumende yeZimbabwe sezvoita dzimwe nyika kwana America nechichi, vanhu vanenge vazivikanwa kuti vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanobva vachengetedzwa nevasori kana kuti vanopiwa state security. Izvi zvakanaka kuti kana paine zvazoitika vanhu vaiziva kuti ndiani vasori kana kuti state security iyoyo. Asi izvozvi toti pane chinoitika kuno umwe we23 vari kukwikwidza ivavo, pane chinenge chaitika vasina state security vanhu vanogona kuti hapamwe accident kana kuti itsaona kanti chakataitika. Saka state haizotori responsibility. Saka ndinoona unga zvazvakakosha kuti vakwanisa kunge vachichengetedzwa ne state security.